walopa advice kune Facebook wati iwo WhatsApp wasabvumidzwa ba kuenda pa Facebook kwemwedzi mitanhatu asi wakumbira kuti we Facebook wauye ne policy yekuti wanorobiswa sei pa Facebook yekuti wari kutiwo mukabvisa WhatsApp ko vamwe madictators ara munyika dzese dzakasiyana siyana munovaita se munovabvisawo here saka hanzi ngakuye nenhike matanho masteps ari clear anoratidza kuti ko wanorobiswa sei pa Facebook asi kwazvino watiwo WhatsApp ngava wasabvumidzwa pakuya kufacebook
pane zvikonzero zvavapa here zvokurambidza WhatsApp kuti vadzoke pafacebook
iya ngekuti WhatsApp hawana kuratidza kuti wachachinja here ngekuti wakuramba wachingotaura zvinhu zvimwe chete izvo zvakavabvisira pafacebook saka hanzi hapana chinoratidza kuti wachava munhu mutsvene munhu vano tera mitemo saka hanzi ngekuti hawana kuratidza izvozvo saka hanzi ngavarambidzwe kukuva pafacebook
hazvityori kodzero dzavo here zvokutaura zvavanoda vakasununguka sevamwe vagari vemuamerica
aiwa facebook ka inonzi private property you know chinenge chitoro kana mune chitoro mune maruramiro ekubvumira kuti anouya muchitoro umu ndiani asingauye ndiani vanhu vazhinji havazviziva izvozvo zvekuti vanofunga kuti haa inzvimbo yekutambira vanhu munhu wega ega anogona aiwa facebook hi private property ino pane munhu ano muridzi aizi ine muridzi wayo like kana mune mota imota yenyu hazvive kuti munhu yese ada kupinda mumota yavo maanopinda
pane kwavangaenda here kuti varwise zvatarwa izvi
havakwanise ka kana ukaenda kumakoti ka havazobudirira ba ngekuti dare renzimoto haringatipinza munhu mubhazi mako iwe usingadi ngekuti private property ka hongu anoti ane mararamiro ekutaura asi wefacebook wane mararamiro wekuchengeta zvinhu zvavo mapona saka makota akazoona kuti uyu ane mararamiro akakura ndeupi panyaya iyoyo wefacebook wane right yekudzinga kana kusadzinga munhu watsamba wasi munhu wekutanga kudzingwa kufacebook kune vanhu vakawanda chaizvo vakadzingwa kufacebook.